manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera mukukubvumbi 6/2019 makateerera ku studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kambani yenhare mbozha yeEconet Group yobatsira vakarasikirwa nemabhizimusi avo mucyclone Idai nemari yekutanga patsva.
Vamwe basa kwedu vanobva kuEcoCash Bank vakutoshanda panguva ino. Newamu wa mabizimisi wakara sikiriwa na mabizimisi hao saka zutuweza kuitakuwa paya tingati recovery kana stimulation package
nyika ya Rwanda yopembedzwa nekubuda pachena ichicherechedza makore makumi maviri nemashanu mushure mekupondana kwemarudzi kwakasiya vanhu vanosvika mazana masere ezviuru vafa muna 1994
Prati akuti hutungamiri hwakajeka hauzofi hwakavhara zvakashata zvakaitika makore akapfuura.
Tichakupaiwo chirongwa chakanangana nevanhukadzi. Iyi ndiyo mumwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Makambani ari pasi pekambani huru yenhare mbozha yeEconet Group anoti EcoCash neStuart Bank atanga urongwa hwekubatsira vamwe vakarasikirwa nemabhizimusi avo munguva yedutu mupengo cyclone Idai kumatunhu echimanimani nechipinge kumanikaland nekuvapa mari dzekuti vakwanise kubatsirika kumutsiridza mabhizimusi avo. Mushandi mukuru weEconet Group Valav Monyatsine vanoti izvi ndizvo zvimwe zvezvakawanda zviri kuitwa nemakambani avo mudunhu iri. Vanoti zvimwe zvavari kuronga kuzoita munguva pfupi inotevera kuvakira vagari vakarasikirwa nemisha yavo dzimwe dzimba dzakasimba dzisingazoparadzwa nyore kana dutu mupengo rakadai rakazodzoka mune ramangwana. Vanyatsine vanoti vari kushandawo zvakasimba kuti vaone kuti zvikoro zvinodarika makumi mashanu zvakakanganiswa nemvura iyi mumatunhu aya zvagadziriswa kotoro yepiri isati yatanga kutanga kwemwedzi unouya. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Panguva ino vamwe kubasa kwedu vanobva kuEcoCash Bank vakutoshanda panguva ino newamwe wemabhizimisi wakarasikirwa nemabhizimisi avo saka zvotuweza kuita kuva paya tingati recovery kana kuti stimulation package tovabatsirawo nekamari kuti vakwanise kuti vachivhure mabhizimisi avo zvakare. Ndo zvimwe zvezvatiri kuita uye zvetinotarisira kuti tichaita tichienda kumberi nenyaya yekuti tiitawo dzimba dzakanaka uye dzimba dzinenge dziri pakamira zvakanaka kuti pakazoitika macyclone zvakare sedambudziko dzimba dzizokukurwa uye kuti vanhu vaitawo dzimba dzine chimiro chakanaka. Zvati ndo zvimwe zvetinoda kuti tirambe tichiita. Uyewo chino chitiri kushungurudzwa nacho inyaya yekuti kune vamwe vakashayika vachiri kushayikwa panguva ino. Vamwe vanonzi vakakukurwa vakaendeswa kuMozambique, vamwe vanonzi mitumbu yavo iri pasi pemadhaka uye munjizi. Saka ndo zvimwe zvetikuedza kuti tishande tichiunza imbwa dzinokwanisa kuti dzifemhedze dzichitsvaga kuti vari kushayikwa vari kupi. Saka ndo zvimwe zveticharamba tichishanda nevamwe vari kushanda mundima iyi kuti tikwanise kubatsira vanhu pachikamu chinoteera.
Tinoona kuti vakawanda vakarasikirwawo nezvitupa. Muri kukwanisa kuzenge muchicherechedza sei vanhu kuti uyu tamubatsira, uyu tamubatsira?
So munoona kana tichiita mabasa aya hatishandi mabasa aya tiri toga, tinoshanda nemapazi ehurumende anosanganisira wekwa registrar general, anosanganisira rekumapurisa kuti tikwanise kuita ongororo yekuona kuti munhu akazvivimbi nhingi ndiye here nhingi. Saka ndo zvimwe zvetinonge tichiita kuti vanhu vasazoite chitsotsi.
kwetewo dzimwe nzvimbo dzanga dzichinzi dziri kutadza kusvika chikafu nenyaya yekuti migwagwa yakaparara. Tinonzwa kuti imi mune zvikopokopo kana mahelikopta zvamaa muchishandisa, muri kukwanisa here kunge muchibatsira kutakura zvikafu kuenda ikoko?
Ichi ichokwadi kuti tanga tine zvikopokopo zvatanga tichishandisa, ende zvikopokopo zvanga zvichitakura chikafu. Ende taitoziva kuti kune kumwe kure kwakaita sekunana Chikukwa, kwakaita sekunana Mutsvangwa, kwakaita sekunana Manase, kwataiziva kuti hakusi kukwanisa kuti kupindike. Saka ndingati takaita takadonhedza chikafu chakawanda chakaenda ikoko. Nzvimbo dzatakaenda sachikafu chendingati zvatakaita isusu, takaendesa nzvimbo dzinosvika idzo 47 uye tikaita nzvimbo dzinosvika 116 tichiendesa chikafu tichidhiriva matana anosvika iwo 150 tons. Tarifiro yedu ndeyekuti chikafu chakaenda ichi uye migwagwa yaakuita ichivhurwa, chikafu chiri kuramba chichingoenda mazuva ese zuva nezuva. Titori neizvozvi hambau tare dziri kutakura chikafu, marori ari kutakura chikafu zuva nezuva kuburikidza nekambani yedu inoita zvevhaya. Saka tiri kutobatsira kuti chikafu chirambe chichienda, uye uku kusina chakwanisa kuti kusvikike pari zvino tanga takaisa chikafu chakati wandei nekuti taiziva kuti zvinhu zvinogona kuzomedza.
Panyaya yemasaisai tinoda kuti nenyu takavhiridzwa nemupengo rizvi zvimaitawo kuti wedzo dzoke dzichiona masai takafa
pakaidu tinsaairi takaisa kuti tiadzise mishina yedu inoita kuti taura tatine michina mitatu yakanga yadaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Vanga vari mushandi mukuru weEconet Group vaLove Monyatsine vari parunare neStudio 7 vari kuchimanimani kumanikaland. Nyika yeRwanda mangwana iri kucherechedza kusvitsa makore makumi maviri nemashanu vanhu vangangosvika mazana masere ezviuru vapondwa mukurwisana kwemarudzi vazhinji vavo vari verudzi rwechitutsi vakarohwa kutemwa nemapanga nematemo uye kupfurwa nepfuti mumazuva zana ekupondana uku. Kupondana kwemarudzi uku muna 1994 kwakasiya vanhu vakawanda vatiza misha yavo, misha yakawanda yaparadzwa. Izvo zvakazoita kuti nyika iyi ivakwe patsva mushure mekumira kwekurwisana uku. Mutungamiri weRwanda vaPaul Kagame vanotendwa zvikuru nevakawanda nekukwanisa kwavo kuunza runyararo munyika iyi, urwo rwakaita kuti marudzi airwisana echitutsi nemahutu vagarisane murunyararo. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Joe, vanoti izvi zvakakwanisa kuitika chete nekuti hurumende yavakagame haina kuviga chokwadi chezvakaitika sezvavanoti zviri kuitika muZimbabwe pamusoro peguku rahundi.
Ndofunga kuti zvaita neRwanda zvinhu zvakanaka. Zvinoratidza kuti hutungamiri hwakajeka hauzofi hwakavhara zvakashata zvakaitika kumakore akapfuura. Zvinoratidza futi kuda kuopena tingati maold wounds nokumaklina kuti asavhara ane urwa mukati, zvichipawo vanhu mukanwa wokutaurirana pane zvavakakanganisa kuti varegererane vaende mberi mune zvakanaka. Saka zvinopa challenge kunyika dzakawanda. Tikatarisa muZimbabwe tinana guku rahundi. Zvinopa kuti vatungamiri varipo mazuva ano havadi kuti zvitaurwe kuti mhuri dzakawanda dzizive kuti hama dzadzo dzakafa sei, uyezve kuti vakavauraya ndivanani kuti varegererane vazoshanda pamwe chete vachienda mberi murudekaro, uyezve tiiti hatinoti restitution kuchirungu. Asi muZimbabwe zvinenge zvakona ng'anga murako achida kungotaura chete kuti guku rahundi. Panoita masimuka tienza anoenda makupomerano zvakawanda, pane kungoti tiopene discussion yakanaka tikomemerete tione kuti zvakashata zvese izvi tazvigadzirisa kuti tiinde mberi semhuri yeZimbabwe zvakanaka.
Asika vazhou panyaya yeguku rahundi vamwe vanogona kuti zvasiyana nenyaya yekurwanda, nekuti kurwanda marudzi airwisana, muguku rahundi yanga iri masoja achirwisana nevapanduki.
Hongu vamwe vangadaro zvekare, asi marudzi anongowanikwa atide hedu kuti tirambe but unongoona kuti vanhu vainyanya kuurawa vaibvawo kumadevelopment hongu kune vamwe mashona aibvawo kumidlands asi vakawanda vacho nokanya zvitauro unozoona kuti ndevechirudzi of course kuda makanga ariko kuna matonga asi ndevechirudzi chechindevere vaiurawo nevechirudzi chechizezuru saka chirudzi hachiperi kunyange zvavo masoja ari wakaurayiwa but aitumwa namazezuru zvichibvawo kumashonaland zvichienda kumadevelopment
panyaya yekodzero dzevanhu vazhou vamwe vanopomera mutungamiri werwanda vapaul kagame mhosva yekutyora kodzero dzevanhu zvikuru vemapato anopikisa imi munoti
hongu hapashayi kuzvipomerwa munyika dzese ivo veopozisi ndo vari padhuze navakagame vanenge vachivaona but chikuru chatiri kuona kuti kunyange hako pangava pane zvimwe zvinoda kuti zviimprovhiwe vanhu vemurwanda havasi kutambura nokunhunga sose nomuromo zvinhu zvinenge zviri kuita muchechetere mvura yegwizi vanhu vachiwanawo mabasa vachiwana chikafu chokudya kwete zvana zimbabwe zvekuti tiri kunhunga sose nomuromo izvi saka ipapo pakuona kuti at least malivelihood yevanhu vomurwanda aimprova rwanda inyika yakabva kuhondo zvokuti taiona iri nyika yakazvisunungura manje manje ichibva muhondo yaifanira kunge iri kure zvikuru asi dzedu vana zimbabwe dzava nema39 years after independence tiri worse than rwanda yakabva manje manje kuzvisunungura kubva muunhakwa hwemarudzi airwisana
vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reptuz dr takawafira zhou vari parunare kumasvingo nestudio 7
chirongwa chestudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muzimbabwe mazuva ese munokwanisa kunzwa studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 ne9885 shortwave uye na7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne15460 kilohertz pashortwave pindai muchirongwa chelive talk na8pm nekutumira mawhatsapp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001-202-465-0318 nhamba idzi zvakare 001-202-465-0318 tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza4pm kusvika na5pm musi wechishanu kubva na4:45pm kusvika na5:15pm musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire
yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika mafashamu kuchamhembe kwakadziwa kumadokero kwedunhu rekuzestan muiran amanikidza vakuru vehurumende kubvisa vanhu mamatanhatu vana vedunhu iragolamzera vaudza nepfunyo yehurumende kuti asi vaida varume nevechiki kutasai kuita kubatsira kuvakamuduri kudzivirira mvura enda guta aya mutungamiri bato izvaisamailand atarisana nemhosva yekuponesa kwenyika atana kuganiromoshi ichibva mbatidzi vakaitwa idzi mwana 17 vaanzon vagona kutaurangekore makuanikanaonekavemhosva
ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni marvelous muhlanganya huye ndiri muwashington nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai nyaradzai gumbonzvanda mutungamiri wesangano rerosaria memorial trust iri kwa mrewa. Tina uchingamiza ine mufaro ama igumbo njanda mkati sana nguruo kuti zviitiko zvipi zviri kuitika pari zvino kusangano renyu.
Mechipiri mufaro 2 April takaita officially open Rosaria Education and Counseling Center yedu iri kwa Magaya Village kwa mrewa ward 8. I center yakati kurei ine zvinangwa zvitatu zvakasimba simba.
Zvinangwa zvesenta yenyu ndezvei?
Chekutanga kusimudzira kuti vechidiki kunyanya vasikana vawane dzidzo, vawane kuita mabasa emaoko, uye kuti vawanewo pekuverengera vachiwanawo kuve neaccess kutechnology makombiyuta. Saka iyoyo nzvimbo ndeyatiri kuti ndiro dura redu reruzivo, uye ndiko kwatiri kuumba masidzi enyika. Young people ndo vatinoti ndiro dura renyika, kuti nyika ibudire inofanira kunge ine vechidiki vakadzidza vane utano. Chechipiri, tinoziva kuti seRosaria Memorial Trust waro wedu huri kubvamo kurarama tiri mumba mumusha. Saka takavaka nhanga, inhanga yatakavaka tichishandisa zviwanikwa zvinowanikwa munharaunda medu, huswa, miti yemo nezvimwe zvakadaro, asi tichishandisa mavakirwo anoitwa kumisha kwedu.
Chii chinoitwa munhanga?
Nhanga imba inosangana vana vasikana vachikurukura nyaya dzavo dzepamwoyo, asiwo vachitsvagurudza njere, vachitsvagurudza kukurukura dzimwe nyaya dzisingakurukurwe pachena, dzakafanana nekuenda kumwedzi kana vamwe vosvika vazera rekuti vakutsvaga wanano kuti zvinofambiswa sei. Asiwo inzvimbo yekuti kana musikana ari kuda advise, vakuru vanokwanisa kuuya imomo vachibatsirana. Takaite counseling, mentorship space kunyanya yevechidiki, tombozva kuti nhanga pakurarama kwedu yaishandei. Imba yedu yekupedzisira imba yatiri kuti idendere redu. Tinoziva kuti mudendere ndimo munobva ukwana, uye kuti kana dzimwe nguva zvinhu zvaomaoma, we always say kana une broken wing rimwe bapiro risasa usasabhururuke, zvinhu zvisasanyatsokufambiri zvakanaka, unodzoka kudendere. Saka dendere redu inzvimbo yekuti unodzoka kuzombofema wombobatsirikana. Vazhinji vanhu vanenge vachiti temporary shelter, nzvimbo yekuti umboona kubatsirikana.
Rubatsirwo rwupi rwamuchange muri kupa kune avo vanorarama, kune avo vanogara kumaruva kubva kusenta yenyu?
Tiri muno mamurewa tinoona kune maproblems domestic violence ne violence against women, nekurodzwa nekuroorwa kwevana vasati vabva zera. Saka dzimwe nguva munhu anenge achida kuwana kwekumbotizira, kwekumbosvika, nyaya dzake dzichigadziriswa. Saka mudendere medu imomo ndo mavanowana kubatsirikana. Saka senta yedu yatakavhura iyoyi Rosaria Education and Counseling Center iri kubata kubatsira vari kusangana nematambudziko pari zvino, kunyanya vechidzimai nevechidiki, kunyanya idzodzi dzekumbunyikidzwa mudzimba dzewanano nezvimwe zvakadaro. Kubata iyoyo yekuti tipanane mashoko, tichisimudzirana nekupanana maskills kuona kuti munhu asumukira paupenyu hwake, sekuti zvinokosha kuti munhu ave nemaskills awane chekuti awane choviri upenyu huchienderera mberi.
Makawana rubatsiro rwekuti muzowanikwa muchivaka zvivakwa izvi kupi, uyezve makatora nguva yakareba sei kuti zvizowanikwa zvichipera?
Pfungwa yekuvaka senta yakadai ipfungwa yatakabuda nayo 10 years ago. Dai waro takwanisa kuita senta yakadai inosumudzira mabasa aitwa nambuya Rosaria vachiri pano panyika. Saka for 10 years taive neshuviro yekuti tiite senta yakadai. Muna 2018 takazofara zvikuru tichidyidzana neveJapanese Embassy tikakumbira kwavari kuti ndodonzo ratinaro rekuvaka. Vakati hongu tinokwanisa kuti tikupe grant yekuvaka, asi munongova ne 1 year yekuti muvake. Isi tikati haa, tinokwanisa kuvaka, asiwo usati wavaka panzvimbo. Chimwe chinokosha ndechekuti ko land yatiri kuvaka yakamira sei. Takazoapprocha Murewa Rural District Council sekuti nzvimbo yatiri kunongova kumareserva, land iri administered nelocal government necouncil. Takazokumbira council kuti tipiwe permit inotitembedza kuti land yanga yagara ichishandiswa pamusha pambuya ichiva mustare trust. Saka ndodawo kutenda zvikuru Murewa Warura District Council ne hurumende nekunzwisisa kwavakaita kuti tikwanise hataikwanisa kuvaka kana tanga tisina kupuwa approval. Saka nyaya yeapproval inotikoshera uye pakushanda kwatakaita zvese zvakashanda nevakashanda vaibva muno mumurewa district vazhinji vacho vari vechidiki mavakiro atakaita nemarongero atakaita aive kuda kuti tiwanise kuwana employment mucommunity medu asi tichisumudzirawo vechidiki vari mucommunity medu kuratidza kuti vechidiki vakawana mikana vakawana maskills nyika inosumukira saka takakwanisa kuzotanga kuvaka kubva muna August by February takanga tapedza zvokuvaka kwangova kungochaira nekupedzisa tichizokwanisa kuita official opening yedu musi wa 2 April.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu amai nyara dzaigumbonzvanda pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Naita basi.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous iye zvino tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu. Ndinokugamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nhasi tiri kutarisa nezvetsaona yakakonzerwa necyclone Idai uye kuparadzwa kwakaitwa misha nenzvimbo mudunhu reManicaland. Zvikuru takatarisa kuchimanimani uko tabata mbuya Deria Machona kuti tinzwewo kuti vanoti nezvavakasangana nazvo izvo zvinonzi hatisati zvambowanikwa mukugara. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu mbuya Machona.
Irina nedu makadiniwo.
Aiwa ndiri mupenyu. Zvatiri kunzwa kuti zvakaitika hatisati zvambowanikwa munhoroondo yekurarama zvokuti vanhu vanongomuka mangwana kusini kune mazitombo papasina rwizi makore ese paane rwizi makazvitambira sei sevanhu vechikuru.
Takazoona zvizvino zvakakuva zviro zvinorwadza mumwoyo dzedu ngekuti izvi tiri kutotambura kuti titi tinozoita upenyu hwakadini takutogara tichitotya kuti nemberiyo kwetichazoenda tichaziva kuti tichafamba sei neupenyu.
Saka chii chamunofunga kuti chakanyatsoitika mbuya kuti zvinhu zvimuke zvakadai?
Ineni ndoti Mwari wakade kuratidze ushatu hwedu kuti hubude pachena kuti tiri vanhu vasikagoni kuite zviro zviri chokwadi, tiri vanhu vanondoite zviro zvisina tsika yakanaka. Saka Mwari wakade kuratidza asi kutiri kuratidza kwakanaka kwakazotirwadza kuratidza kwake kwakaita ngekuti izvozvizvi tifunge hama dzedu neshamwari dzedu dzakatsikirirwa dzetisikuona. Tinozwa kurwadziwa kana kutoti hana dzedu sesu chembere dziri kutohuta kuti upenyu hwacho Mwari watifundirei.
Tinoziva kuti matombo akasiya akandwa munzvimbo dzamugere mamwe yekuti haungafunga kuti ringatakurwa kana nemvura. Imi makafunga here kuti zvingadai zvine zvimwe zvakaita kuti matombo asvike munzvimbo imo?
Kuti tifunge kuti dombo chairo ringatorwa nemvura. Dombo rakaenzana neimba. Rende kogare panzvimbo yaifungirwa kuti painga nedzimba. Zviri zviro zvinotikatyamadza kuti hai pamwe kuda kwasatana wakaonzwawo mutoo umweni wekuti hai anhuenewo kuti kuda kungaa kuchengetedzwa kwenyika kwekuti madzimambo nguva dzimweni pamwe akatadzwawo kuite zvinodikanwa muchikaranga kana kuti dangwani inguva yekuti Mwari unotiratidza kutipe shamhu sekuti vanhu vanoende kuchechi toti ha saka kuda kutiratidze nguva yaNoa here asi toona kuti nguva yaNoa yakapedza anhu ese saka izvozvi dai zvakandogona zvazvo zvikatotipedza tese kuti tisasara tichirwadziwa sezvo izvozvizve tiri kuramba takanzerereka nakadzi radu tichindoshupika kudai tichisara takagara nenhamo mumunda hamuna nechirimwo magwere munda wainge waine magwere vaatosare matombo chete hapatisina kana chibage kana wani zviro zvinotidzingira kana kutiti marombo enyika akanga akorere kuti agadziriswe zvakanaka madzichedai agona futi kuti angaite saidi rekuti agadziriswe zvirozvo.
Saka imunokurudzira chimbuya kuti vanhu vatevere chivanhu vagadzirise here zvamuri kufunga pane zvakakanganiswa kana kuti vanhu vonamata voita miteuro kuti zvigadziriswe?
Inini ndakagara sekuti munyika vanhu vachanyanyi kuda chikaranga vatizire kumunamato. Ndinotoona kuti dai kuri kuti madzishe ngaadzadzise chiteteguru chavo chaaita kare. Vari kuchechi ngavapire mumakomo echinamatawo miteuro yavo yechokwadi noti iyaye zviporofiti zvenhema zvitirozwa tiri kundoitika mazuva ana. Tode vanhu vanonamate mumweya nemuzvokwadi kuti dai tatobatsirana takadaroko.
Tiri kunzwa kuti minda nedzimba nzvimbo zhinji dzazara matombo kana kuti dzaane nzizi dzaadzisipo. Mucharamba muchigara munharaunda idzi here kana kuti vanhu vanotarisira kuzotama?
Dai kuri kuti zvaigona pane nzvimbo iyoyo yakaterama yakaite izvozvo taitoti dai patotsvake nzvimbo imweni pakanga kukwirira kuti vanhu vagadzipe kuri nani, ngekuti iyo dzakatogara hana dzedu dzakutogara dzakatotsva, ngekuti hatichazivi chichaitika. Tichinozwe mitauro inondotaurwa kutaura kuti kwai kuchauya chakati, kwai kuchauya chakati, isu tova taakutotya kuti zvino saka tichaite ponerei
mune ramangwana. Mbuya, zvii zvamungataurirawo vagari?
Nhoroondo yamangwani tova taakutotaura sa yataa sehiti, ngekuti uzwa kuti 1945 zvakamboitika futi panzvimbo iyoyo, asi panga pasina musha, paya pari panzvimbo yaiusirwe mwombe, mwombe dzikagara pakati dzikaseri mvura dzikatadze kuambuka, dzikazotorerwawo shamhu dzekuti dziritinhwe dzione kuambuka dzibve ikwapo. Saka izvozvi tataa nenhoroondo yekutotaurirawo vana vedu kuti hai, nzvimbo iyi haitisiri nzvimbo yekuti igarwe, ngekuti nzvimbo iyi inoyera zvekuti yakatotorwa vanhu akawanda. Zvekuti dai kuri kuti zvaitogona paitofenzwa potozi pahiro, because hatimbozivi kuti vanhu vacho vakaendepi. Vanhu vakawandisa tototi ndiyo nhoroondo tichataurira kuna ramangwana.
Aiwa, tinotenda Mbuya Machona.
Eoni, maita henyu.
Manga makateerera kuna Mbuya Deria Machona, mugari wekwamutsvangwa kuchimanimani East kumanikaland, muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Makateerera kustudio 7 tichitepfenyu ratiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munhau dzemitambo. Mitambo yenhabvu yeCasolaga Premier Soccer League yatambwa munyika nhasi yapera seizvi: Yada 0, Chicken Inn 2, FC Platinum 2, Triangle United 1, Vulawayo Chiefs 0, Tero 1, 1, ZPC Kariba 1, Herenthouse 0, Ngezi Platinum 2, Mushowani Stars 1. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Kambani yenharembozha yeEconet Group yobatsira vakarasikirwa nemabhizimusi avo musaikloni idai nemari yekumutsiridza mabhizimusi avo patsva. Nyika yeRwanda yopembedzwa nekubuda pachena ichicherechedza makore 25 mushure mekupondana kwemarudzi kwakasiya vanhu vanosvika mazana masere ezviuru vafa muna 1994. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndikusiyai mina Gifts Dube.
Soko hizika tisenda bakuvi.